tinokwa seo mose mustarai shodi Jesu Kristo amini tinotenda mwari shukurusa kunyange ni mukana we kuuya kutitigone kusosangana tiri pamwechete kunyange seva na vake amini mukana wakati koshera kunyange mukati mwaupenyu wedu haleluya dautoro mukana unoyo kuremekedzao kunyange pastor na mama gore muzitarai shodi Jesu Kristo amini dautoro mukana shikare kukwazisa pastor na mama kwambana muzita la Jesu Kristu ameni tinotenda mwari shukurusa tinomtenda Jesu ameni nemkana watipa wekutitigone kusangana kunyangese chechi yake tiri pamwe chete akatinakira Jesu akafanira kukudzwa akafanira kupiwa mbiri ameni saka tauya nasi nechinangwa chekuti tigone kusangana naye kunyange nenzira yakadaro kwasawo zvekare kunyange my elders akati pedu nana mama madikon pamwe chete nana mama kunyange nesu tose kunyange sekereke ya Kristu Jesu ameni ndimwari akanaka wataingira kunyange mukati menzvimbo ino kuti tisangane naye iye apindire mukati mweupenyu hwedu atidzidzise kumunamata atidzidzise kuti tigone kumuziva ameni nasi tine chirayiro chashe Holy Communion yatoda kungotingwa nangu yekutsanangura pamusoro pezvayo yabva yaita Holy Communion yedu yekutanga kunyange yegore tiri panguva yakanaka kunyange hatiri kutsanangura pamusoro kunyange pedingindira redu theme yedu ya 2026 ameni tirikutsvaga kuti Mwari agone kutibatsira tiri kumhanya mukati megore rineri nedingindira rekuti kubvuma kurarama musungano naMwari mupenyu muchirungu tiri kuti saying yes to living in covenant with the living God amen zvinokosha zvakanyanya kutinge tichiziva kuti chii chatiri kuti hongu kwachii chatiri kuti hongu kwachiri tiri kubvuma kurarama musungano naMwari wekumusoro kudenga ameni chinombonzi sungano ichi chii mubvunzo zvichida unenge uine mumwe zvatoda kuti gone kungopinda muchidimbo muzuva ranhasi Mwari vachitibatsira kuti tigone kunzwisisa kuti sungano yacho chii zvikuenderana nedingindira redu panguva imwe chete zvichienderana zvakare kunyange nechiitiko chatinacho chechirayiro chashe ameni zvoda kuti tisina kupedza nguva tigone kupinda mushoko raMwari tinzwe kunyange zvarinotsanangura richitaura kwatiri kunyange pamusoro penyaya yesungano iyoyi sachakumbirawo vanotiverengera vativerengerewo kunyange kubva kuna vaHebheru chapter ya 8 nichaverengerwa tichaverenga kubva pavhesi ya 6 kusvika pavhesi ya 13 Hebrews chapter 8 verse 6 to verse 13 pane mashoko ari ipapo andikufunga kuti akakosha samare kuti agone kutibatsira kunzwisisa kunyange pamusoro pamusoro pesungano itsva iyi yatave mairi kunyange naKristu Jesu yatave mairi kunyange naMwari panguva yatiri kunamata ino ndapa musoro wemaridzo yangu kuti the new covenant kana kuti sungano itsva muchishona ameni ndingoramba nichitsanangura zvangu kudai so vari kutiverengera vachisvika Hebrews chapter 8 verse 6 to verse 13 vaHebheru chapter 8 kubva pandima ya 6 kusvika pandima ya 13 munogona kutiverengera zvenyu
ndichaverenga shoko kubva kubhuku yavaHebheru tsauko 8 ndima ya 6 kusvika ku 13 inoti iyo asi zvino wakapiwa basa rakanyanya kunaka sezva ari murevereri wesungano inopfuura nokunaka yakasimbiswa nezvipikirwa zvinopfuura nokunaka nokuti dai iya yokutanga yakanga isina chaingapomerwa yechipiri ingadai isina kutsvakirwa nzvimbo nokuti unovapa mhosva achiti tarirai mazuva anouya ndizvo zvinotaura Ishe andichaita nawo sungano itsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha isina kuita sesungano yandakaita namadzibaba avo pazuva randakabata ruoko rwavo kuti ndivabudise munyika yeIjipita nokuti havana kurambira musungano yangu Neni ndikasava nehanya navo, ndizvo zvinotaura Ishe. Nokuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri. Kana mazuva iwayo apfuura, ndizvo zvinotaura Ishe. Ndichaisa mirayiro yangu pakufunga kwavo, napamoyo yavo ndichainyora, ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Mumwe nomumwe hangazodzidzisi wokwake, kana mumwe nomumwe hama yake achiti ziva Ishe, nokuti vose vachandiziva kubva muduku kusvikira kumukuru pakati pavo, nokuti ndichava nengoni nokusarurama kwavo, nezvivi zvavo handichazozvirangariri. Zvaanoti sungano itsva, wakasakadza yokutanga, zvino chinhu chosakara chova chakare choda kurova.
Maita basa kunyange nekuti verengera, regatiwane nguva yekunamata. Baba tinokutendai mangwanana nhasi muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Tinokutendai Baba kunyange nekuda kweshoko renyu uye nekuda kwesungano itsva Baba yamakaita Baba kunyange naIsraeri, uye pamwe chete kunyange nesuwo takatenda muna Kristu Jesu mwanakomana wenyu. Mangwanana nhasi Baba ndinokumbira kuti mutibatsire sechechi yenyu, mutibatsire mumwe nemumwe sedunga munhu uye sedzimhuri Baba, tigone kunzwisisa kunyange pamusoro pesungano iyi, tigobvuma kuti hongu Baba kunyange kusungano iyoyo tide kufamba mairi, iropafadze nekushandura kunyange upenyu hwedu. Takumbira Baba muzita raIshe wedu Jesu Kristu, amen. Tinotenda Mwari zvikurusa, amen. Tikuverenga panapa kubva kuna vaHebheru, munyori ari kutsanangura iye achinyorera kunyange boka rakanga riri panapa iye kwaari kutsanangura iyo pamusoro penyaya yesungano, amen. In fact, kana muri kuda kunzwisisa zvakanyanya pamusoro pesungano itsva iyi, kuverenga bhuku ravaHebheru, bhuku raHebrews, kunobatsira zvakanyanya. Iro racho rese 13 chapters dzaro dzese riri kutsanangura zvakanyanya pamusoro penyaya yesungano. Roda kuedza kurakidza musiyano wavepo pamusoro pemanamatirwo aitwa Mwari kare nemanamatirwo aakuitwa panguva ino. So runotsanangura zvakanyanya kuti chii chikutaisirwa naMwari pamunhu amusungano naMwari, akufamba naMwari achinamata kunyange ari muNew Covenant munguva yatiri kunyange ino. So ari kutsanangura iyo panapa patikuya pana Hebrews chapter 8 pana verse ya 6 panapa, achitsanangura iye achiti hanzi ushumiri Kristu waakagamuchira hanzi huri superior kupfuura kunyange ushumiri hwemaprisita emold testament. Uye zvekare sungano yaari kupa kana kuti yaari muprisita mukuru pamusoro payo, hanzi sungano iyoyo yakaumbwa kana kuti yakavakwa pamusoro penheyo yezvivimbiso zviri nani zvakanyanya kupinda kunyange zvivimbiso zvesungano kunyange yekare. Chada kuedza kuonesa ndechekuti Kristu Jesu zvaauya kudai haasingori kungoti ndimwari chete, asi ndiye muprisita mukuru. He is the high priest of the new covenant, ndiye muprisita mukuru kunyange wesungano itsva. So ada kuedza kuonesa kuti ushumiri hwaKristu Jesu pauprisita hukuru hwake hwakapfuura uprisita kana ushumiri kunyange hwemaprisita emold testament, amen. Maprisita emold testament vane pavaigumira, vane kushumira kwavaigona kuita, vogumira paushumiri hwavo nekuda kwekuti vakanga vari vanhu. Asi pamusungano itsva yatiri mairi naMwari, Mwari vanotora mwanakomana wavo anova iye ari Mwari pachake, iye ndiwo voita muprisita mukuru, ameni. Ndiye ari kuuya kuzomiririra pakati pemunhu naMwari. Mwari mbune ouya kuzomira pakati paMwari Baba naMwari vanhu, ameni. Nedzimwe nzira hapachisina mumiririri pakati pemunhu naMwari, bekuti ari mumiririri pakati paMwari nemunhu ndiMwari wacho mbune, amen. So hapachisina mumiririri, hapachisina need yekuda kuenda kune mumwe munhu achida kuti anokumiririra nokutaurira nyaya dzako pamberi paMwari. Tava nemuprisita mukuru ari muhuvepo hwaMwari, amen, akagadzwa kunyange naMwari wamasimba ose. Asiyana nemaprisita emold testament aya vaiti kana vachinge vakura nekuti vaichembera, vachembera vosvika pakufa, pochagwa mumwe muprisita mutsva. Asi nekuti Kristu Jesu muprisita anogara nokusingaperi, asingafe, akagara ari muhuvepo hwaMwari, ari muimba yaMwari, akuva muprisita wedu, amen. Anoti kana wamudza nyaya dzako nhasi, haachisina kuti hanzi muprisita afa, ndada unoudza muprisita mukuru wepiri.
anogara ariko nguva dzose, anoziya nhuna dzako, anoziya zvinoshusha upenyu hwako, anoziya zvinokunetsa, anoziya zvinokurwadza, anoziya zvese zveupenyu hwako. Amen. Nekuti anotiziva isusu zvakakwana kudaro, akugona kunomiririra nyaya dzedu pamberi pamwari. Bhaibheri rinotionesa kuti handizvo chete chete izvozvo, asi kuti hanzi iye Kristu Jesu akapiwa muviri wakafanana newe munhu, akauya pano panyika kuti agouye kuzorarama upenyu hwatinorarama isusu. Jesu kuuya kwaakaita panyika, anga ari kuuya panyika kuti agone kuuya kuzotesta upenyu hunoraramwa nemunhu wenyama, kuti iye agone kuva muprisita wakakwana panzvimbo pedu. Akauya kuti agonzwe nzara semanzwira atinoita, akauya kuti agone kunzwa utera hune munhu kuti amanzwe semanzwira atinoita. So zvese maweaknesses atinosangana nawo Kristu Jesu anomaziva, nekuti akasangana nawo. Nzara anoiziva, kuneta anokuziva, kunzwa hope anokuziva, kutemptwa anokuziva. Amen. Asi Bhaibheri rinotiudza kuti anzi mushure mekunge aedzwa nekuedzwa kwose akawanikwa asina chivi. Amen. Saka Jesu ari kuuya kuti agone kuva muprisita kune mumwe nemumwe wedu. Anoziva zvinotinetsa, anoziva maweaknesses edu, anoziva zvinosangana nemunhu. Pane vamwe vanhu vekuti anogona kufunga kuti Mwari haagone kumiririra nyaya dzangu, but Bhaibheri riri kutionesa kuti anogona uyu Kristu Jesu muprisita mutswa kumiririra nyaya dzedu, nekuti hapana chatinosangana nacho sevanhu chaasina kusangana nacho. So Bhaibheri rinotsanangura kuti anzi akazviita zvese izvi kuti adzidze kuva muprisita anogona kuva netsitsi neupenyu hwedu. Amen. Isi mukataura nemunhu zvidzimwe dzenguva ane kubatsirwa kwakaitwa naMwari pane imwe area, asina maweaknesses pane imwe area, anogona kutadza kukunzwisisai pamunenge muchitaura chiri kunetsa mwoyo wenyu, because iye anombobvira apindana nacho, anombobvira asangana nacho. Asi uyu ari kunzi akapindana nazvo zvose nechinangwa chekuti agone kuva muprisita mukuru panzvimbo pedu. Bhaibheri rinotionesa kuti anzi anorarama ari kumusoro kudenga kurudyi rwaBaba achitireverera pamberi paMwari. Amen. Atidi mumwe munhu anogona kutireverera. Pane vakaimba nziyo dzakasiyana siyana vakanzi mutireverere kuna Mwari Baba. Hakuna mumwe anogona kureverera nyaya dzedu pamberi paMwari Baba kunze kwaiye Kristu Jesu. Ndiye ega. Ndisina kutaura mamwe mazita, rega nditi mamwe mazita ese amungafunge, ese iwayo haagone kutimiririra pamberi paMwari kunze kwaiye Kristu Jesu. Amen. So Bhaibheri riri kutionesa kuti sungano yaari kuita nesu iyi, sungano itsva yaakatanga iyi, anzi iri pamusoro, yakakura, yakakosha, uye pakukosha kwayo ihombe kupfuura dzimwe sungano dzese dzakaitwa naMwari kunyange nevanhu vake. Amen. Saka sungano yacho mukaitarisisa munogona kuona kuti pane zvatsanangurwa pamashoko atati chiverenga panapa pana vaHebheru, ichitsanangura pamusoro pesungano iyoyo, pamusoro pemabenefits esungano iyoyo, pamusoro pezvave kutarisirwa nemunhu anenge apinda musungano iyoyo naMwari. Amen. But ine chimwe chete chairi kutsanangura, chairi kupfuurira mberi. Muchiitarisa sungano iyi munogona kuona kuti haina kunyanya kusiyana nesungano yekare. Yese yekare chaitsvaga chachiri chekuti Mwari vagone kuva neukama nevanhu vavo. Mwari kana vachinge vapinda musungano nevanhu vagone kuva Mwari kunyange vevanhu ivavo. Vanhu ivavo vagone kuva vanhu vaMwari, vagone kuva God's property, vagone kuva God's possession. Vanhu vake vakakosha. Amen. So sungano itsva ndo zvimwe chete zvairi kutsvaga zvimwe chete izvozvo. Iri kutsvaga ukama pakati pemunhu naMwari, iri kutsvaga kuti pagone kuva nekufambidzana pakati pemunhu naMwari, kuti isusu tigone kuva vanhu vaMwari, iye Mwari agone kuva Mwari wedu. Asi musiyano mukuru wainayo tichiitarisa kana tichiikompea kana tichiisiyanisa kunyange nesungano yekutanga, ndekuti ine mapromises ari far much better, akanaka zvakanyanya kunakisisa zvekuti hagone kukwiswa parutivi kuti esungano yekare nesungano kunyange itsva, nekuti esungano itsva makuru kunyange zvakanyanya. Amen. Bhaibheri rinotionesa kuti sungano yekare vanhu vakanga vasingagone kuregererwa naMwari. Amen. Bhaibheri rinotionesa kuti vaiti kana vachinge vauya pamberi paMwari zviya vaakuda kunamata Mwari, nekuda kwekuti vanenge vari vanhu vane kutadza kwavanenge vaita, vane zvivi zviri mukati moupenyu hwavo, vainotora kunyange ropa kunyange rembudzi neropa kunyange rewai kana neropa kunyange remombe mombe ndio yaiuraiwa ropa rayo rotorwa ronzi kuuraiwa kwayaita uko ndio kwakumiririra kuregererwa kwamaita zvivi zvenyu zvanga zvichifanira kuti murohwe namwari zvaenda kunyange pamombe kana kuti pawai kana kuti pambudzi asi Bhaibheri rinotionesa kuti hanzi hazvigoneke kuti ropa rembudzi rigone kuchenesa pfungwa dzemunhu ameni mbudzi ikaurawa ropa rayo rikadeurwa munhu anogona kuudzwa chinzi waregererwa nekuda kwaizvozvo asi pamwoyo pake anonatsoziva kuti hapana chashanduka pane chinji isina kugona kuuya so ndo zvakanga zviripo kunyange pavainamata mwari vari musungano yekare kuregererwa kwavo kwakanga kuri symbolic kana kuti kwakanga kuri kwemucherechedzo but Bhaibheri rinotionesa kuti Kristu Jesu mushure mekunge aroverwa anotora ropa rake iye mbune oenda naro muhuvepo hwamwari pamberi pechigaro chamwari onoripa iroro achiti ndaripira mhaka nemhosva kunyange dzemumwe nemumwe ari kurarama kunyange panyika ameni ropa rakristu jesu raakugona kutichenesa zvemazviro kwazvo panguva yatiri kurarama nhasi unogona kuti ukatendeuka unogona kuti ukareurura zvivi zvako unogona kuti ukakumbira ruregerero pamberi pamwari unonatotonzwa chenji inouya pamwoyo pako kuti wasunungurwa unatonzwa chenji inobva inouya kana pamapendekete ako kuti changa chakakuremera chabva waregererwa ameni chikonzero pane ropa reanorarama rakaenda muhuvepo hwamwari mwari vakarigamuchira kuti ndaregerera mumwe nemumwe achapinda musungano newe nekuda kwebasa rawaita pamuchinjikwa ndo basa rakaitwa najesu kristu iroro panzvimbo pedu isusu achifira isu mumwe nemumwe wedu kuti tigone kuregererwa zvivi zvedu patinouya pamberi pamwari tichiti mwari ndiregererei ndakanganisa mwari ndiregererei ndanyeba mwari ndiregererei ndaba mwari ndiregererei ndachiva mwari ndiregererei ndatadza nenzira dzakasiyana siyana tinoregererwa zvemazviro kwazvo ameni atiregererwe chete mwari vanobva vatikanganwira kunyange zvivi zvedu Bhaibheri rinotsanangura kuti anzi sekure kwakaita mabvazuva kunyange nemadokero anzi ndo zvaanoita kunyange zvivi zvedu obva azvikanganwira takugona kuuya pamberi pamwari ndichitaura namwari mwari asisarangarire zvandaita mangwanani kana ndichinge ndakumbira regerero kana chinge ndatendeuka pazviri haacharangarira dzandakaita kunyange ndiri mwana mudiki haacharangarira kunyange zvichida vanhu vandakatouraya chaivo chaivo ndiri kumashure uko anoregerera zvose ondichenesa kana akanditarisa akuona Kristu Jesu pandiri ari kundiona sekunge ndiri Kristu Jesu nekuti ndaregererwa zvivi zvangu zvose haachazviona azvikanganwira ameni so ndo benefit yekutanga iyo musiyano mukuru chivimbiso chainacho chekuti huyai kwandiri ini ndigokuregererai musahwanda nezvivi zvenyu musahwanda nekukanganisa kwenyu musahwanda kunyange nemaweaknesses enyu budai pachena pamberi pangu nawo ini ndikushandurei mutenda akangwara anouya nezvivi zvake kuna mwari kuti mwari ndine pakati apa hapana akapaona mudzimai wangu haana kupaona vana vangu hapana kupaona murume wangu haana kupaona asi imi mwari munozviziva saka ndakuuya nazvo kwamuri ndobva ndaregererwa ameni mukristu asina kungwara anoviga zvivi zvake oedza kuapiya kunge munhu ari right pamberi pevanhu oedza kunge munhu ari right pamberi pevatungamiri asi ivo mwari vachizviziva zvivi zvake mukristu akadaro anenge asina kungwara asi mukristu akangwara anouya pachena obuda nazvo zvivi zvake number 2 benefit yechipiri ndeyekuti vanhu vemuold testament kana kuti vanhu vairarama pasi pesungano yekare vaingonamata mwari vari zvavari ameni asi kana tava munew testament shoko ramwari rinotionesa kuti mwari vane shanduko yavanounza paupenyu hwedu kana munhu achinga auya kuna kristu jesu vanomuregerera ndo chekutanga chatadzidza apa but chepiri ndechekuti vanomushandura vomuita chisikwa chitsva ameni Bhaibheri rinoshandisa shoko rekuti he gets born of God kana kuti he gets born again azvarwa patsva haachisiri munhu waanga ari wekumashure wewe haachisiri zvaanga ari kumashure mwari vane chinhu chavaita vane munana wavaita vamutsa mweya wake kuti ugone kuva mupenyu ndosaka muchinzwa munhu kana achinge atendeuka zviya ane hudokwa dokwa hunouya pamwoyo pake akutanga kunzwa kuda kutaura namwari akutanga kunzwa kuda kuverenga shoko ramwari akutanga kunzwa kuda kufadza mwari akutanga kunzwa kuda kuenda kuchechi akuitirwa zvakanaka kunyange namwari ameni chikonzero pane chamutswa maari haasi munhu wakare arinovhetwa haasi munhu wakare apendwa haasi munhu wekare aiswa makeup aachisikwa chitsva 2 Corinthians chapter 5 verse 17 anotsanangura chitanzi kana munhu ava muna Kristu ava chisikwa chitsva nedzimwe nzira zvaanga ari nezuro kana nhasi akatendeuka hazvichisiri zvimwe chete. He is a brand new person. Ashanduro. Amen. Pane upenyu hwaMwari hwave maari. Pane shanduko yave kunyange mukati muupenyu wake. Ndo promise yepiri yemusungano kunyange itsva yekuti Mwari vachatishandura vagotiita zvisikwa zvitsva. Handichisiri nomunhu wakare ari kuedza kuregedza doro. Ndachisikwa chitsva chakurarama muupenyu hutsva. Vanhu vaKristu vakawanda ndinoona kunge tinoita mistake ipapo. Tinoedza kurarama sekunge ndini wekare wewe. Ndikuedza kurarama ndichi ndida kusiya icho. Ndida kusiya icho. Ndida kusiya icho. Mwari vari kuti wave chisikwa chitsva. Amen. Nedzimwe nzira handichisiri kufanira kurarama ndichibva paplatform kana pane zvandanga ndiri nezuro kana kuti pane zvandanga ndiri ndisati ndatendeuka. Ndikufanira kurarama kubva pane zvitsva zvandave kuti ndachisikwa muna Mwari. Ndazvarwa nemufananidzo waMwari. Ndakafanana naMwari. Upenyu hwaMwari hwave mandiri. Ndakakunda chivi. Kristu Jesu akandimutsa kubva kuvakafa. Handichatadza. Ndakasunungurwa kubva kuchitadzo. Ndikufanira kurarama ndichibva pavictory yangu. Kwete kubva pakusungwa kwangu. Kwete kubva pahutera hwangu. Ndiri chisikwa chitsva. Handisi kunamata kuti Mwari ndiite chisikwa chitsva indakatendeuka. Indakapinda musungano naMwari. Ndikurarama ndichibva pavictory iyoyo yekuti ndakakunda chivi. Handichisiri chifeve. Handichisiri munhu anochiva. Handichisiri munhu anonyeba. Handichisiri mbavha. Handichisiri mhondi. Ndakaitwa chisikwa chitsva. Ndozvigamuchira izvozvo nekutenda. This is who I am. Ndo zvandave. Zvandaitwa nekuda kwesungano itsva naKristu Jesu. Amen. Benefit number 3 cannot promise number 3. Ndekuti pataverenga kuna Hebrews chapter 8 paverse ya 10 atsanangura chitanzi hanzi ndichanyora murao wangu ndichanyora mashoko angu kunyange pamwoyo pao. Old Testament kana kuti musungano yakare Mwari akaudza Moses kuti huya nematombo ndigonyora ndibva anyorwa nemunwe waMwari achinyorwa pamatombo. Vanhu vakazotanga kuudzwa kunzi izvi ndo zvataurwa naJehovha zvakanyorwa izvi itai izvozvo. Asi musungano itsva Mwari havachadaro. Vakunyora mutemo wavo nemurayiro wavo pahwendefa yemwoyo yedu mukati memwoyo yedu. Wanyorwa mutemo waMwari uyu neruoko rwaMwari neruoko rwaMweya Mutsvene. Saka mandiri ndini ndakutonzwa chanyorwa mandiri chatarwa mandiri chiri kutsvagwa nechiri kudiwa naMwari. Amen. Mutemo waMwari wanyorwa mandiri. Ndakugona kunzwa mandiri kuti ichi hachisi right. Ndosaka muchinzwa mutendi kana achinge atendeuka zvezvi. Ane zvaanonzwa pamwoyo pake zviri kumudza kuti izvi hazvisi right. Izvi hazvisi right. Izvi regera kunyange usina vhesi yauri kuziva. Mweya ari kutokudza anochikonesa pamwoyo pako. Tisingaiti hedu nharo isusu sevanhu. But mweya anenge achikonesa pamwoyo. Because anyora mutemo waMwari pamwoyo yedu. Amen. Tavetsamba Pauro anodaro. Yakanyorwa nemunwe waMwari. Amen. Iri kutaura kuda kwaMwari pamusoro peupenyu hwedu. Amen. Ndosaka tichiti usateerere nekutarisa zvikuitwa nevamwe kunyange vanogona kunge vari maKristu. Kunyange nevamwe vanogona kunge vari vatungamiri. Ivo Mwari vachikukonesa kuti ichi hachisi raiti. Ichi hachisi raiti. Teerera murayiro wanyorwa naKristu pamwoyo pako. Ofamba kunyange mune izvozvo. Amen. Promise number 3 ndeyekuti hanzi Mweya Mutsvene achagara matiri. Mweya Mutsvene ndiMwari. Nedzimwe nzira Mwari achagara matiri. Amen. So number 3, John chapter 14 verse 17. Anoti promisa yatinoti iyo the indwelling of the Holy Spirit. Nedzimwe nzira tikuti mutendi ari musungano naMwari, musungano itsvai. Haachararama Mwari ari kumusoro kudenga uko. Iye mwana waMwari ari kure uko. Mwari akugara matiri. Atishandura, atiita temberi yaMwari. Amen. He now indwells us. Akugara matiri mukati memwoyo yedu. Ndiri kwese kwese kwandinenge ndiri. Kwandafamba ndichienda. Pese pese pandinenge ndiri. Mwari uyu amandiri. Amen. So ndo chivimbiso chache ichocho. Chekuti handisi kuzombokusiyai. Ndichange ndinemi. Pose pose pamunenge muri. Kushikira kunyange kumagumo. Kunyange kwenyika. Amen. Ndichange ndinemi. Handikurasei. I will never leave you nor forsake you. Akuya kuzogara kunyange matiye. Amen. Muold Testament kana vaida kusangana naMwari vaifanira kutoenda kunzvimbo yaisanganwa nayo naMwari. vaifana kutenda kutembere, vaifana kutenda kutabanekere. Mazuana tichisina need ye izvozvo. Pese pese pandiri ndiri temberi yaMwari. Pese pese pandiri ndinogona kunamata kuna Mwari. Nekuti temberi yacho haisi yekunze chete, iri kutangira mukati mumweya wangu. Ndinogona kutonamata kunyange muchivande, kunyange pasina mashoko ari kubuda pamwoyo pangu, Mwari achindinzwa. Amen. Pamakagara ipapa pamunogona kutonamata, ari parutivi rwenyasina chaakunzwai, asi Mwari achinzwa. Mutendi ndo benefit imwe yaanayo pasungano naMwari. Taakugona kutaura naMwari pese pese. Varungwa vanotsanangura nekuti vaida tea zvakanyanya. Chinzi anytime is tea time, but isu nekuti tinoda Mwari. Anytime is prayer time. Pese pese ndinogona kutaura naMwari. Ndiri mutoilet ndogona kutaura naMwari. Ndiri munzira ndogona kutaura naMwari. Ndiri kubasa ndogona kutaura naMwari. Hapachisina nzvimbo inonzi itsvene, hapachisina nzvimbo inonzi Mwari yakayera kana kuti yakashoreka zvekuti munhu agone kutaura naMwari. Pese pese ndagona kusumudza moyo wangu ndigoti Mwari ndinzwei. Endi Mwari ivavo vagonzwa. Amen. Benefit number 5, promise number 5. Mwari vanotitsanangurira kuti pa nekuti taamusungano itsvai, mumwe nemumwe wedu ane access kuna Mwari, direct access to God. Mumwe nemumwe wedu akugona kuuya pamberi pechigaro chaMwari. Andichisina munhu andakuda kuti auye pamberi pangu achinditaurira nhunha dzangu kuna Mwari. Ndega ndagona kuenda straight into the presence of God. Amen. Jesu apa anoroverwa pamuchinjikwa, akufa zviya, Bhaibheri rinotionesa kuti panguva iyoyo apedza kudeura ropa rake, paanofa achita give up his spirit, paanotsanangura mashoko aya ekuti mumaoko enyu Baba ndinoisa mweya wangu. Panguva iyoyo Bhaibheri rinotudza kuti hanzi pane chakaitika kutembere. Pane keteni rakanga riripo raipatsanura nzvimbo tsvene tsvene kunyange nedzimwe nzvimbo dzese dzekunamata. Hanzi keteni iroro rakabvaruka kubva kumusoro kunyange kusvika kuzasi. Vanotsanangura vanoti keteni iroro ranga risingagone kuti ribvarurwe kunyange nemunhu, nekuda kwekuti ranga rakakora about 5 inches. 5 inches tira kuedza kutsanangura kuti idistance kana kuti ilength yakada kuita se distance iri pakati pezvigunwe zvangu izvi. Ndo makorera ranga rakaita, ranga risingagone kubvarurwa nemunhu nesimba rake, asi rinobvarurwa kunyange nekuda kwekufa kwaKristu Jesu. Bhaibheri robva rationesa nekuti zivisa kuti hanzi zvaireva kuti nzvimbo yanga yakavharwa, nzvimbo tsvene tsvene, huvepo hwaMwari, muhuvepo hwaMwari mamusingabvumirwe vanhu kupinda. Maibvumirwa kupinda munhu one chete chete muprisita mukuru, uye aibvumirwa kupinda chete chete kaone pagore. Ende achipinda kudara ainzi anga asingatenderwe kuti agungonongopinda sekuda kwake, aifanira kutopinda neropa kuti asafe. Bhaibheri rinotionesa kuti iyo nzvimbo tsvene tsvene iyoyo muprisita mukuru kana achipindamo vaisungirira ropu kunyange pagumbo rake. Gauni rainge rakapfekwa nahigh priest kana kuti nemuprisita mukuru rine mabhero ainge akaiswa mumupendero nechekumakumbo, kuti paainge achiita zvaari kuita achishumira ari munzvimbo tsvene tsvene imomo, mabhero aya anenge achirovana-rovana achirira. Chikonzero ndechekuti vaida kuti vazive nzira yekuti kana achinge afa, because akapindamo aine zvivi aifa, but kana afa hapana aigona kunomutora, aitenderwa chete chete kupindamo anga ari muprisita, but ndiye anenge afa muprisita mukuru. So vaiisa mabhero kuti anga achirira, vari kunze vakateerera vainge vachinzwa mabhero achirira voziva kuti achiri mupenyu. So ainge akasungirirwa tambo pamakumbo pake kuti hanzi kuri kunze afa, vaona mabhero aramba munotodhonza netambo kuti abude, nekuti hapana aibvumirwa kupindamo. Apindawo aifawo. Maipedzisira mane zvitunha hobho imomo, wese apinda achida kuya kumuzomutora ofawo. Iyo nzvimbo tsvene tsvene iyoyo yainzi munhu aigona kufa iyoyo ndiyo yatakudaidzwa naMwari tichirayirwa kuti hanzi huyai muuvepo hwaMwari pamberi pechigaro chaMwari. Taakutenderwa panga pasingabvumirwe pakutenderwa, ndio sungano itsva iyoyo. Vakanamata vese muOld Testament, hapana akagona kupapinda ipapo kunze kwemuprisita mukuru uye kamwe chete chete pagore. But isusu nhasi taakudanwa naMwari, taakurayirwa kuti hanzi huyai pamberi pechigaro chaMwari, pamberi pechigaro chenyasha. Amen. MaKristu vakawanda kunyange vapiwa kunyange that invite yekuti huyai, come to me. MaKristu mazhinji havasi kushandisa invite iyoyo. MaKristu mazhinji havasi kupinda muuvepo hwaMwari. But muuvepo umu ndo munogadziriswa nhunha dzedu. Muuvepo umu ndo munogadziriswa upenyu hwedu. Muuvepo umu ndo munogadziriswa maaffairs eupenyu hwedu. nyaya dzeupenyu hwedu ndomadzinogadzirwa. Tirikuti isusu anzi huya pamberi pechigaro chamwari wekumusoro kudenga. Ndikuedza kufunga upenyu hwatiri kurarama panyika panapa ukapiwa mukana wekuti anzi wapiwa an invite na President Mnangagwa wekunzi uya ku State House ubva wanzi taura chipi nechipi chawafunga, chipi nechipi chiri pamwoyo pako, anything sununguka kutaura. Fungai kuti upenyu hwenyu hunochinja sei, fungai kuti upenyu hwehama dzenyu hungachinja sei, fungai kuti mungavaudze kuti chii President, zvichida nenyaya yemvura iri kunetsa, zvichida nenyaya yemarodhi akashata, zvichida nemagetsi asiri kuwanika, zvipi zvamungavaudze tati President vati huya chipi nechipi chauchakumbira ndichakuitira. Nao tine mukuru kupfuura President Mwari wekumusoro kudenga ari kuti koka mumwe nemumwe sevana vake kuti huyai taura chipi nechipi chaunoda. Ndakanzwa good news nezuro svondo rapfuura menoti svondo rapfuura ikara kuti svondo rineri richingotanga ndakanamata kuna Mwari ndine chikumbiro chandandinacho chachakati kurei chachakati kurei. Saka nezuro ndakanzwa amai vachibva kuchechi kunoko vachibva kumadzimai vachindudzo kuti rodhi yange chigadziro. Ndino svondo iro riri ndandabva kuchinamatira kuna Mwari vagumirawo panzira ava havanazonzwa murayiro wabva kuna Mwari. Ndakakumbira chito kuti Mwari kana netara chaiyo kana netara chaiyo ndowanga uri munamati wangu ndakafara zvisingaite nezuro. Amai vachiuya neripoti yekuti hanzi rodhi iri kugadzirwa kusaito ya nhasi tachifamba kunge tiri muka highway ichifambika zvakanaka haisati yapera haisati yapera munamato uchiri kuzadzikiswa. Ndiri kuti inini tinogona kuya pamberi pamwari kugona kukumbira rodhi kugona kukumbira mvura ibude patepi yange isingabude. Mwari uyu ane simba rekugona kudaro. Amuzive kufadza kwazvinoita kuona munamati wako uchizadzikiswa wakatarisa kudai uchiti ndini ndakanamata. Handizive zvichida panga pane vamwe vakanamata zvamakanamata handizivi. Wandiri kuziva ndewangu inini wandakaenda nawo pamberi pamwari ndikati rodhi baba rodhi baba ameni. So ndoda kuedza kuonesa kuti munamato une simba. Ameni. Tiri kukokwa muhuvepo hwaMwari, direct access kuna Mwari. Ameni. Maizive kuti muOld Testament hakuna munhu akambobvirapi namutemberi muhuvepo hwaMwari. Vaitouya vogumira mune yainzi outer court vopa muprisita chibayiro chake kuti ndisvitsireiwo kuna Mwari. But isusu chatapiwa ichi musungano itsva ichi chihombe hama dzangu chihombe kuti inini ndisina kudzidza zvandiri izvi ndisina kushamisira kwandinako kudai ndisina zita rangu rinozikanwa kana rakanyorwa papi zvaro ndakugona kunzwikwa naMwari kunzi huya pamberi pechigaro chamwari wekumusoro kudenga chamwari mupenyu anonzwa vanhu ndouya nechivimbiso chekuti hanzi ndichakunzwa. Promise yatakapiwa iyoyo, that's promise number 5. Promise number 6 ndeyekuti Kristu ega iye mbune saMwari ndiye ave kunyange mumiririri wedu. Christ is mediator. Nedzimwe nzira hapachisina vamiririri pakati pemunhu naMwari. Nyaya yangu handichisina need yekuda kuya kuzoudza pastor. Nyaya yangu haichisina need yekuda kunoudzwa muprofita kana mupostori. Nyaya yangu haichisina need yekuda kunoudzwa muprisita kana papa. Nyaya yangu ndogona kuya nayo direct kuna Mwari kuti baba 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 ndigodudza zviri pamwoyo. Hapana chavanoti chakaipa. Hapana chavanoti anokandira kure. Hapana chavanoti chino nyaya yako yanyenyita diki. Wauya kuna Mwari wekumusoro kudenga, King of Kings and Lord of Lords. Nyaya yako idiki. Ena unoudza makansele kwaunogara vanogona kuigadzirisa kwete kwandiri. Ah, havadaro Mwari. Vanogona kunzwa chimwe nechimwe chatiri kuuya nacho isusu sevana vake. Jesu mbune ndiye akuya kuzomiririra nyaya dzedu. Iye wakarembera pamuchinjikwa. Iye wakafira nyaya dzedu. Iye anonzwisisa utera hwedu. Fungai makamboona makambonzwa nyaya kana nyaya yemunhu kana ichitaurwa nemunhu akambopindana nenyaya akambopindana nezvaari kukumbirira. Makambonzwa munhu akambopindana akambopinda munzara kana akutaura achimirira mumwe munhu waari kunzwa kana kuti waari kuziva ari munzara. Matsanangura anoita achiti mhanyai mhanyai hama dzangu zvinhu hazvina kumumirira mushe hama yedu iyi nekuti anonzwisisa zvazvinoreva nekuti akambopindana musituation iyoyo. Nao zviri kunzi Jesu akapindana nemasituations edu kana akutaura nababa pamusoro penyaya dzedu kana akureverera nyaya dzedu kumbamberi pechigaro chamwari ari kureverera neagency yazvo nekuti anonzwisisa kuti nzara inorevei anonzwisisa kuti kushaya rendi kunorevei, anonzwisisa kuti kuneta kunorevei. Zvatinopindana nazvo zvese akambopindana nazvo, akambonetseka nazvo, akakunda. Saka iye ndiye amumiririri wedu pamberi pechigaro chamwari, achimirira nyaya dzedu. Tine mumiririri kudenga amen, pamberi pechigaro chamwari, anoziva nhunha dzangu, anoziva utera hwangu, anoziva kuneta kwangu, anoziva kurwadziwa kwangu. Amen. Benefit number 7, John chapter 1 verse 17, inotsanangura kutanzi murayiro wakauya naMozisi, asi nyasha nezvokwadi yakauya naKristu Jesu. Amen. Old Testament, musungano yekare, vanhu vainamata Mwari vaimunamata neeffort yavo, vaimunamata nesimba ravo, vaimunamata vaine zvavakaudzwa naMwari zviga nemirayiro yavakapiwa naMwari. Asi munhu ndiye aifanira kutozvirovedzera kuti aite kuda kwaMwari, ndiye aifanira kutozvirovedzera kuti aite kuda kwaMwari. MuNew Testament Bible inotsanangura kuti anzi Mwari vakachinja izvozvo. Haichisiri nyaya yemutemo, mutemo wanyorwa pamwoyo, yanyaya yenyasha. Mozisi akauya nemutemo, asi Kristu Jesu akauya nenyasha. Amen. Nedzimwe nzira, kunamata kwedu, kururama kwedu, kuraramira Mwari kwedu, kururama kwedu, kushumira Mwari kwedu, kwakubva kunyange paposition yekukunda, kwakubva panyasha dzatakaitirwa naKristu Jesu. Kana tichine nyasha, tikuti isusu Kristu vakatenga zvose zvine chekuita nekunamata kwedu, kwete zvimwe zvacho, asi zvese zvakabhadharwa zvese naJesu. Ndosaka muchimunzwa akarembera pamuchinjikwa pai pai, anodaidzira obva tanzi it is finished. MuGreek anodaidzira mashoko acho anotanzi tetelestai, runonzi it's a financial term, it's a transactional term. Ishoko kana kuti ruvara runotsanangura pamusoro pekuti zvabhadharwa, zvapera. The debt has been settled. Chikwereti chabhadharwa. Amen. Ndakanzwa pamusoro peimwe nguva pane mahampa aipiwa kwa OK. Saka pane munhu aigona kuuya aenda kwa OK onobhadhara mari dziri kudiwa, opiwa chainzi chivoucher. Chivoucher chiya aizouya ozonochipa kune munhu waanoda. Chinge chakatsanangura kana kuti voucher iri ndere $100. Iwo waingotora voucher rerie, wonotora trolley ma OK, uchifamba uchingo usina mari kana muhomwe, usina mari kana papi, uchingofamba maaya uchisarudza zvaunoda, uchisarudza zvaunoda. Why? Because zvabhadharwa. Waiuya usina mari ugotenga pasina mutengo. Why? Because somebody has paid for it. Pana bhadhara kuti iwe ugone kuzvitora mahara. Amen. So new sungano iyi, sungano ichai, new covenant iyi, iri kutsanangura kuti Kristu Jesu abhadhara zvose. Ndo dzinonzi nyasha ka, inonzi God's riches at Christ's expense. Amen. Kuti Jesu abhadhara mubhadhara wacho wese. Munamato wese wandichanamata wakatengwa kare naKristu Jesu. Chipi nechipi chandichada chakatengwa naKristu Jesu. Kuporeswa kwese kwandichada kwakatengwa naKristu Jesu. Deliverance yese yandichada yakatengwa naKristu Jesu. Kudzikinurwa kwese kwandichada kwakatengwa naKristu Jesu. Chipi nechipi chamungafunge pamusoro peupenyu hwenyu chamuti ndoda kuti Mwari vandiitire ichi, ndoda kuti Mwari vandiitire ichi, Jesu akazvitenga zvose. Amen. Atisi kuuya nekuda kwekunaka kwedu, atisi kuuya nekuda kwekugona kwedu, tiri kuuya nekuda kwekuti iye akabhadhara mubhadharo. Inyasha kubvira pakutanga kusvika pakupera. Mutendi ngaasatende kana kuvimba mukugona kwake, kana musimba rake, kana mukunamata kwake zvakanyanya. Hausi munamato wedu zvakanyanya unotibatsira, hakusi kugona kwedu kunotibatsira, inyasha dzaMwari. Chaari kutsvaga chete chete chinhu wani, kuti isusu titi hongu, titende maari, titende mubasa raakaita, tibvume zvaari kuti ndo zvandiri kukuitira izvi, ndo zvandiri kuita kunyange mukati moupenyu hwedu. That's the only condition. Gamchirai nyasha idzi. Tasa mchinzwa Bible richitsanangura, do not receive God's grace in vain. Musa gamchire nyasha dzaMwari kunyange pasina, because dzinogona kuuya asi totadza kudzigamuchira, handizi? Dzotadza kutibatsira. Nyasha dzaMwari dzinoti dzigone kutendwa, dzinoti dzigone kugamuchirwa, dzinoti ini ndigone kuvhura mwoyo wangu, ndigone kuti hongu Ishe kune zvamuri kuda. Kana tadaro upenyu hwedu hunoshanduka, Mwari votiitira kunyange minyanya mirana mikuru. So Kristu Jesu akapedza zvose. Chandikufanira kungoita inini ndechekuti ndigone kubatana naye. Amen. Mukaverenga shoko raMwari, munoona kuti pane mutambo unoitwa, kana kuti seremoni inoitwa yatinoti baptism ceremony. Baptism ceremony mukaitarisa ine zvaikureva. Ine inotiratidza zvinhu zviviri zviripo. Chekutanga inotiratidza zvakaitwa naKristu Jesu. Amen. So munoona kuti baptism inotiratidza kuti Jesu akafa. Akaroverwa pamuchinjikwa. Akavigwa, akamuka kubva kuvakafa. Amuka kubva kuvakafa akanogara kurudyi rwaBaba kumusoro kudengawo. Amen. Bhaibheri rinotionesa kuti hanzi baptism kubvuma mucherechedzo. Amen. Wekuratidza kuti tiri kubvuma kusungana naKristu Jesu pamararamire yaakaita. Tiri kubvuma kufa pamwe chete naye, kufa kuzvivi, kufa kuna amwe kune vamwe vana Mwari, kubvuma kufa kunyika, kubvuma kufa kunyama. Amen. Torovererwa pamwe chete naKristu Jesu, tonovigwa pamwe chete naye. Zvamuchiona mubaptism, munhu ndiye anofanira kutouya obvuma kuti ndauye, ndini ndikuda kubhabhatidzwa. Handizi paanouya achitinda kubhabhatidzwa paye, anotorwa onyikwa mumvura, zvichimiririra kuti ari kufa pamwe chete nani? NaJesu. Ari kufa pamwe chete naKristu. Obva amutswa kubva mumvura muya, zvichimirira kuti akumuka kubva kuvakafa pamwe chete nani? NaKristu. Bhaibheri robva ratsanangura achitanzi obva agara pachigaro chimwe chete naKristu kumatenga. So theme kana kuti dingindira redu ratinaro mukati megore rineri, kubvuma kuti zvakaitwa naKristu Jesu tiri kubvuma kusungwa naye pamwe chete. Bhaibheri rinotanzi count yourselves as dead to sin, count yourselves as dead to the world, count yourselves as dead to other gods. Zvionei sevakafa kuzvivi, sevakafa kunyama, sevakafa kunyange kuna vamwe vana Mwari. Movigwa pamwe chete naKristu. Ameni. Movigwa pamwe chete naKristu. Mumuka kuupenyu hutsva hwekururama, hweuchene, hwekufamba kunyange naMwari. But musingagumire ipapo chete chete pakumuka. Mogadzwa pamwe chete naKristu Jesu. Ameni. Ephesians chapter 2 verse 6 na Colossians chapter 3 verse 1. Inotionesa izvozvo kutanzi imimi makafa mukamutswa kunyange kubva kuvakafa, magere nawo pachigaro chaKristu Jesu pamwe chete naye, muchitonga pamwe chete naye. Hamuchisiri vanhu vamainge muri kare. Pindai musungano iyi, ndozvamai mamusungano itsva naMwari. Hamuchisiri vanhu vakare, mavanhu vatsva, mavanhu vaMwari. Iye akakutengai neropa rake. Amen. Ndozviri kumiririra kunyange chiitiko chatinacho nhasi chechirayiro chasho. Kristu Jesu akatiudza akati hanzi itai izvi nguva dzose muchindirangarira, muchirangarira sungano yangu, muchirangarira basa randakaita panzvimbo penyu, muchirangarira kwandakakubvisai, muchirangarira hondo dzandakakurwirai kubva padziri kupfurikidza kunyange nekufa kwangu pamuchinjikwa. Saka itai izvi zvose muchindirangarira. Chakumbiro madzimai vagone kutigirawo chirayiro, tigone kupinda kunyange pachirayiro chashe. Ameni. Tiro tigone kuverenga shoko raMwari. Ndichakumbirawo kuverengerwa kuna Luke chapter 22 paverse 19 neverse ya 20. Ruka chapter ya 22 tichaverengerwa kubva paverse 19 kusvika paverse ya 20. Luke chapter 22 verse 19 to verse 20.
Ndichaverenga shoko kubva kubhuku ya Ruka 22 pandima ya 19 kusvika pa20. Inoti iyo, akatora chingwa akavonga, akamedura akavapa achiti, ichi muviri wangu unopiwemi, itai izvi mugondirangarira. Nokudaro vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu isungano itsva muropa rangu rinoteurirwemi.
Tinotenda Mwari maita basa mama kunyange nekutiverengera zvakanaka. Ameni. NdiKristu Jesu mushure mekunge akuenda pamuchinjikwa akunotifira isusu. Ndopa anotsanangura mashoko aya. Anotora chingwa achitanzi chingwa ichi chiri kumiririra kunyange muviri wangu unorovererwa imi. Ameni. Samuchaona kuti patichange tichidya chingwa ichi chacha chafamba kunyange nema elders vachitipa kuti tose tigone kuva nemugove kunyange pachiri tichaona kuti chingwa ichakadimburwa kuitwa mapisi sezvakaitwawo kunyange Kristu Jesu kunyange paakarovererwa kunyange pakutambudzika kwake anotsanangura achitanzi zvaitwa zvose izvi muviri wangu waitwa zvose izvi uchiitirwa imi muviri wangu wakapiwa kwamuri anzi itai izvi muchindirangarira panguva imwe chete zvekare anotora mukombe obva atsanangura achitanzi mukombe uyu kana kuti muchirungu this cup is the new covenant in my blood muchishona mukombe uyu ndiyo sungano itsva iri muropa rangu rinodururirwa imi ameni. So tukurangarira basa rakaitwa naJesu nekuda kwedu chaari kutsvaga kunyange paupenyu hwedu pane mumwe nemumwe wedu kungoti titi hongu asi iye basa racho rese ndiye akaita mubhadharo wacho wese ndiye akaita utsvene hupi neupi hwatichaita hwakaitwa naKristu Jesu achizviitirei izvi tanzi pashaye kana mumwe chete anozvikudza achiti ndichikonzero wai ndirigona kunamata pamusoro pekugona kwangu pamusoro pekungwara kwangu pamusoro pakunzvenga zvivi kwangu Jesu ada kuedza kutionesa kuti ndiye akarwa hondo yemweya yedu ndiye akarwa hondo yeupenyu hwedu ameni. So toda kuti patiri kudya chirayiro ichi tirangarire chinhu ichochi Jesu akanzira akatirangarirai nguva dzose. Kune mamwe machechi andotoziva vanozviita svondo rimwe nerimwe asi isu takati tinochiita every 2 months tiri pano kuitira kuti chisabva chareruka chikaramba chichigara kuitwa zvakanyanya chinogona kureruka chopedzisira chisisina meaning kwatiri. So toda kuti tipinde pachirayiro chashe ichi chikumiririra kunyange sungano itsva yatakapinda kunyange mairi kunyange naIshe Jesu Kristu ameni. So akazviitira izvi kune mumwe nemumwe anorarama panyika asi munhu pachake iye ega ndiye anofanira kuti apinde kunyange musungano iyoyi. Munhu angabvunze kuti anofanira kudya chirayiro ichi ndiani muviri waKristu uyu chingwa ichi kana kuti mukombe waKristu uyu kana kuti waini iyi anofanira kudya ndiani ndeuyo chete chete anenge akapinda kunyange musungano kunyange naMwari wekumusoro kudenga ameni. Anenge atendeuka anenge agamuchira Jesu Kristu saIshe namuponesi waupenyu hwake ati Jesu ndakukudai ndada kuraramira imi ndada kuva mwana wenyu ndada kutungamirirwa nemi ndoga ndigone asi ndinobvuma kuti ndiri mutadzi ndibatsirei raramai mandiri kupfurikidza nesungano yenyu ndibatsirei mugone kundiita mutsvene ndibatsirei mugone kundiruramisa mundishandure mundiite munhu wenyu mundiite mwana wenyu ndiyega anogona kudya kunyange sungano kunyange chirayiro chashe ichi akapinda musungano naMwari mupenyu. Nasi panogona kunge paine mumwe munhu pakati pedu kuti ini handina kupinda musungano yasi ndingade kuregererwa zvivi zvangu ndingade kuwana Mwari mukati moupenyu hwangu ndingade kushandurwa kuti ndive mwana waMwari ndingade kuti Mwari agone kuva Mwari wangu ndingade kuva chisikwa chitsva kuregererwa kukanganisa kwangu kwose Mwari agondishandura agondiita munhu mutsva aregerere zvivi zvangu. Mune mukana nhasi hama yangu yekuti Jesu aite zvinhu izvi mukati moupenyu wenyu.